resettlement plan haina kuitwa na basket. Yakaitwa neministerial cabinet committee inochewa na vachombo ine maministers vana mombe shora vana parine na tave health vana mohard vese home affairs vana tsukatsukuwerebe water. It's a plan yakadesignwa ikapedzewa negovernment ikaapprovewa it politburo. Saka hapana chinochinja vanhu vekuchingwiza hakuna kwavanoenda. Vanoda kutsvakirwa mvura yekuti kumba 1 hectare kwavo vanofanira kunge vane maconnected water piping system. Tenivo voindirwa kuma irrigation voitirwa ma irrigation plots avo ema 2 hectares avanenge vachiita irrigation full time for commercial purposes. Ndiyo plani iripo, ndiyo government plan. Haichinji nekuti kwavuya mai mahofa. Zvavanoita vachingonyepa papress vakamboti pavuya mumwe vamunangarwa vakati takatobvisa vanhu vose vava kuchivumburu pasina kana munhu wani wakabva. Vakati tachinja tava kuzondovaisa pakati pakati. All those careless and the irresponsible statements are not for called for. Chinongoda implementation, vanhu vagadzirwe mvura, tiwane vanhu vanoitira vanhu vechingwizi mvura. Zvoga izvozvo zvose zvokupora mari naBilly Rothenberg vachiti vakabvisa vanhu, forget it. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hatina kuitira sokwemukozi murungu, takaitira vanhu.
Saka muri kuti vanhu vakabviswa parida kuiswa Billy Rothenberg?
Ndezvo vari kuita. No, vari kutoti Billy Rothenberg ngaachiita iye unotobvisa vanhu netransport yake achiita. All that kind of, that's corruption. I corruption iya. Hapana, vamugabe havabvubi.